Vachitaura nevatori venhau nhasi, vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvesarudzo muzec chachief elections officer amai Jane Pamidzira Chigiji, vati pane manyepo akawanda ari kutaurwa kana kunyorwa pamadandemutande pamusoro pezec akaita sekuti vanobira sarudzo uye kuti gwaro revavhoti harina kumira zvakanaka, pamwe nekuti vanoshandisa vasori vecentral intelligence organization pabasa ravo. Amai Chigiji vati zec inoita basa rayo pachena uye pane hwaro hwekugadzirisa zvichemo. Vati mamwe mapato ezvematongerwo enyika avasina kudoma anogarotaura manyepo kuti zec inobira sarudzo, vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti vanhu vasafarire sarudzo munyika.
Izvozvo zvavanenge vachiita mapolitical parties iwaya zvinoita kuti vanhu vasave netariro yakanaka kuZimbabwe Electoral Commission, uye zvekare zvinoita kuti vanhu vasazobuda kuuya kuzorejista kuvhota nekupinda mune zvimwe zvinhu zvinoenderana nesarudzo.
Asi vati chinoshamisa ndechekuti mapata aya anoramba achienda kuzec kuti nhengo dzavo dzipinde musarudzo, dzingave dzemutungamiri wenyika, paramende kana makanzuro. Panyaya yekuti zec inoshandisa vasori pabasa rayo, amai Chigiji vati zec inobvumidzwa kushandisa vashandi kubva mumapazi akasiyana-siyana ehurumende, makambani ayo kana makanzuru pabasa rayo.
Isusu tiri kuti seZimbabwe Electoral Commission tinobvumidzwa nemutemo kutora vanhu vese vanoshanda muhurumende nemumakanzuru nemumasete organization vanga zvakaita ana ZESA, ana ZINWA. Tinobvumidzwa kuti tishandise vanhu vakaita saivavo.
Amai Chigiji vatiwo pane mashoko akawanda ari kutaurwa pamusoro pegwaro revavhoti uye vati mapato ari kupinda musarudzo pamwe nevane chekuita nesarudzo idzi vakatopiwa gwaro iri. Vati kana paine zvichemo pane nzira dzinoshandiswa kuti zvigadziriswe, kwete kuenda kunonyora manyepo pamadandemutande. Asi vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reCitizens Coalition for Change, Advocate Fadzai Mahere, vaudza Studio 7 kuti haisi mhosva kana vana veZimbabwe vachigunun'una kuti zec haisi kuita basa rayo zvakajeka.
Haisi mhosva kutaura kuti zec haisi kuita zvairi kufanira kuita maererano neconstitution. Hauza ikodzero yevanhu, saka isu hatiwirirane nezec pakuda kuti vanhu vanyarere kana kuti vasataure vachionawo kuti pane zvigei kana kuti pane zvinhu zvisiri kunyatsovabudira pachena.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti kushandisa vasori nemauto kuri kuitwa nezec kunoratidza kuti zec haina kuzvimirira.
Okay, zvinoitwa nezec kushandisa mauto nemacio zviri kuuraya independence yezec, because isusu takara takazvitaura but vairamba kuti zec ine iri captured by the by masecurocrats. So now vakuvhuma kuti ndio zvavari kuita, but generally zviri kuuraya independence.
Mukuru werimwe sangano rinoongorora sarudzo muZimbabwe reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti havabvumirani nezec kuti mapato ezvematongerwo enyika nemasangano anoshanda akazvimirira ndiwo anokonzera kuti vanhu vasade kuvhota.
Maonero angu ndekuti basa redu tinoita zvakanaka, uyezve hatikonzere yatingati apathy kana kuti kusava nehanya kunoita vanhu nesarudzo. Basa redu tinoita nemazvo, uyezve tinonyanya kukurudzira chaizvo kuti vanhu vanyorese kuvhota. Tinonyanya kukurudzira zvakare kuti vanhu vavhote.
Zec yati zvese zvainoita inoshandisa mutemo weElectoral Act nebumbiro remutemo, uye amai Chigiji vati zvimwe zvavanonzi vaite zvakaita sekuvhotesa vasungwa mumajeri vanokwanisa kuzviita chete kana mutemo wavandudzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.